manera kana kamuri yeZimbabwe ino Studio 7
tichitefenyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manhero akanaka vatereri, tinosangana zvakare manhero anhasi uri musi wesvondo zvitanhai 2018. Makateerera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti hezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Vemabhizimisi votatarika nekushomeka zvakanyanya kwemari yekunze inodiwa kuti vaite mabasa avo. Amai Tracy Mutiniri veMDC vanoti vave kutyira upenyu hwavo mushure mekutyisidzirwa. Tichakupai zvabuda mitambo yenhabvu yeCOSAFA Under 20. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiva kwamuri dzichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Mutungamiri weConfederation of Zimbabwe Industries Vasfela Nijabangwe vanoti zvinhu hazvina kumira zvakanaka kune vemabhizimisi zvekuti vakawanda vaderedza zvavanogadzira nenyaya yekushomeka zvakanyanya kwemari yekunze inodiwa mukutenga zvimwe zvinhu. Nyaya yekushomeka kwemari yapawo kuti munyika mushayikwe zvinhu zvakaita semafuta ekufambisa dzimotokari, kushayikwa kwechingwa uye zvinwiwa zvakaita seCoca-Cola. Asi gurukota rezvemaindustry vaMangaliso Ndlovu vaudza Studio 7 kuti hurumende iri kuedza nepose painogona kupedza dambudziko iri, ichikurudzirawo kuti vemakambani vagadzire zvekutengesa kunze uye kutiwo Zimbabwe iri mewo yoga zvimwe zvinhu zvairi kutenga kunze.
We have engaged a number of private players in respective value chains.
Bazi rangu riri kutenda kuti pane zvimwe zvinhu zvatiri kutenga zvatisingafanire kunge tichitenga, zvakaita sembatatisi, gorosi, soya beans nezvimwe. Tiri kushanda nevarimi nevemabhizimusi kuti tirime zvinhu izvi kuti tisapedze mari yedu tichizvitenga kubva kune dzimwe nyika. Ndine chivimbo chokuti zvatiri kuita zvinobudirira.
Tabatawo vajabangwe kuti tinzwewo divi rema industry.
Ndabudziko ripo nderekuti ezvinoizvi ndongo yekuti foreign currency inenge iri shoma, saka arabhizita havana foreign yakawanda yekupa makambani. Asi chimwewo chinoda kuti chigadziriswe ndechekuti paya pakaiswa mamonetary policy statement yekuseparata maus dollars nemarts, pakazoviwa mumutemo futi unoti vanotengeserana macurrency zvinhu zviri kunze kwemutemo unokuva kavhariwa kwemakore 10. Sasazvo zviri kureva izvi ndezvekuti makambani aya ari kuda foreign currency dzaana nzira yekuti akwanise kuwana yatingati kutrade nevaye vanayo foreign currency vanova net exporters. Manet exporters vo vanodawo kubhadhira zvimwe zvimitengo yavo yezvavanoshandisa mabasa muno muZimbabwe. Saka kuti vaexchange foreign currency rate 1-to-1 vanoona zvisizovadhurira zvekuti vanobva havatozokwanisa kuexport. Saka chatiutai ndechekuti dai pakwanisi ngapagadzirwe nzira yekuti private sector nehurumende private sector players initially vakwanise kutrada foreign currency, hurumende ichibatsirawo just ngoti yatinoti oversight yayo, so that makambani ane foreign currency vanokwanisa kutengeserana nevaye vasina kutodinyika iri yechese iende mberi.
Saka muri kumbotaurawo here nehurumende nekurudziro yenyi?
Iya, ndo zvatingati ndomaserero ratiri kutoita izvozvi kuti tiri mushishi kuti tikommunikete kuti vaziva kuti pane mitemo yavakaisa ikai zvaakutokonzera kuti nevaya vakaida kuti varamba vachigadzira vatoti ndingativhari kunze kuti ndichingore mutemo ndozosungwa. Saka ndoziva kuti zvikurumidzi zvatogadzirwa, sanyaya yacho yatingati very urgent.
Mutungamiri weConfederation of Zimbabwe Industries Vasfela Ndijabangwe vari parunare muHarare.
Chirongwa che Studio 7 chinokuudza zviri kuitika muZimbabwe mazuva ese. Munokwanisa kunzwa Studio 7 na 6 AM muvuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909 AM 4930 7270 ne 9885 shortwave uye na 7 PM mazuva ose pamasaisai anoti 909 AM 4930 6040 ne 15460 kHz per shortwave. Pindai muchirongwa che Live Talk na 8 PM ne kutumira ma WhatsApp message kana ma voice message pa number dzinoti 001-202-465-0318. Number izi zvakare 001-202-465-0318. Tinote fenyura chirongwa che Let's Talk ngati kurukurei pa Facebook page yedu ye VOA Shona musiwe chipiri ne musiwe china kubva nguva dza 4 PM kusvika na 5 PM musiwe chishanu kubva na 4:45 PM kusvika na 5:15 PM musakanganwa kufarira Facebook page yedu ye VOA Shona kurudzira yamani shamwari kuti dzitifarire.
Amai Tracy Mutiniri nedzimwe nhengo dzebato rinopikisa dzeMDC dzinoti dziri kutyisidzirwa zvikuru nevanofungidzirwa kuti vasori asi vachiti mapurisa haana zvaari kuita kuedza kusunga avari kupomerwa mhosva yekuita izvi ava. Nyaya yekutyisidzirwa kwevanopikisa yakatsviriridzawo mukomiti yeSenate yemuAmerica nemusi weChina apo America yakati kana vakuru vehurumende vachida kubvisirwa zvirango vanofanirawo kuona kuti vanopikisa hurumende havasi kutyisidzirwa kana kumbunyikidzirwa kodzero dzavo. Nhengo dzeMDC dzinosanganisira sachigaro vechidiki vahepimo chidziva vapaddington japa japa nevamwewo vanotiwo vari kugara vachityisidzirwa nekutumirwa mashoko kana kuti vachiwirwa kudzimba nevanofunga kuti vasori. Hatina kukwanisa kubata gurukota rezvevasori vaOwen Ncube sezvo nhare mbozha yavo isiri kudayirwa. Hatinawo kubata mutauriri wemapurisa amai Cherry Ticharamba vangi vasiri kudayirawo nhare mbozha yavo. Mukuziya nezvenyaya iyi tabata amai Mutinhiri kuti tinzwe zvakaitika.
Pane vanhu vanga vachindityisidzira zvakatanga nemawhatsapp message akatumirwa pane mumwe wedu anonzi Senator Chifamba. Saka Senator Chifamba anga akumbirwa telefoni namba yangu, ndobva aramba kurelisa telefoni namba yangu. Munhu aikumbira telefoni namba uyu aizviti anonzi Jaji Cheda anoshandira kuNamibia. Saka patakazoitawo mainvestigations takaziva kuti havasi Jaji Cheda vatinoziva vanoshandira kuNamibia. Uyu anozviti Jaji Cheda aishandisa nhamba yeNet1. Saka akaramba achiinsista the whole day kuti anotoda kutotaura neni. Izvino vamwe vanhu vafona kubvunza kuti chamuri kuda kunamai Mutinhiri chii. Akaramba zvikanzi handikuudzei, ndotoda kutotaura namai Mutinhiri vacho. Until vanhu vangosiyawo zvakadaro. But let's aone kwakuma 8 kuma past 8 usiku vakomana vesecurity pafamu vakazongova alert nokuti hatina kuzivisa zviri kufamba sei. Saka pavanga vakutendera chipatrola kumba kwangu vakazoona vanhu vanga vari mumunda wefodya iri padhuze nepamba vaive netumatochi tunenge tiri pamafoni vachifamba vari mumunda imomo. Saka vakomana vangu vakabva vakurumidza kurekta. Ndokubva one of them anga inewo nhingi puti yepafamu, ndobva aridzira puti mudenga, ndobva vanhu vacho vatiza. Asi handifunga kuti vakatiza kuenda kure nekuti kuma 1 o'clock 1 AM vakazoona mota nhatu dzaifamba neparodhi iri padhuze nepafamu. Two dzaifamba nekaspidi kakati kuti, imwe yacho yanga ichifamba very slowly. Saka tavanhu vanga vango masecurity anga aplantwa everywhere around the farm. Saka ndo zvakaitika izvozvo.
Izvi zvakaitika musi wechingani?
Musi wechitatu.
Maka mangara here kumapurisa kuti ndo zviri kuitika?
Inini mufunge like vakawandawo muno muZimbabwe. Kuchamhangara kumapurisa hakubatsire. In my case andi gona kumangara nyaya iyi when there is a pending case yemwana wangu Belinda akafa mukuwa 3 September 2016 akanzi afa neaccident isiri kaaccident andina police report andina postmortem report and I don't know who signed for the remains of my daughter kuti dzibviswe pa-so-called accident scene. I don't know who directed them kuendesa bodhi yemwana wangu kunyaradzo. The police haina kuekta, saka kuti uchareporta futi unotongona kuti uri kuwesta time yako munhu.
Amai Tracy Mutiniri vari parunhare kumarondera. Direct from Washington, the voice of America. Zimbabwe iri kuenderera mberi mukubatana nedzimwe nyika pasi rose mukucherechedza mazuva 16 ikukurudzira kurwiswa kwedambudziko rekushungurudzwa kwemadzimai nevanasikana kanawo varume mudzimba kana kuti 16 days of activism against gender-based violence. Masangano anorwira kodzero dzemadzimai anoti mitemo inofanira kuomeswa kuti vanotyora kodzero dzemadzimai kanawo varume vacho vaomeserwe. Gore rino mazuva aya ari kucherechedzwa pasi pedingindira rinoti kupedza kushungurudzwa kwevanhu mumabasa. Masangano ose anoshanda nemadzimai anoti nyaya dzekushungurudzwa kwemadzimai dziri kuramba dzichiwedzera munyika. Mukuziya nezvenyaya iyi tabata muzvare Caroline Kache vesangano reWomen and Law in Southern Africa kana kuti WILSA.
Tinodzidzisa madzimai nevasikana nezvemutemo. Saka pamazuva 16 kucherechedza gender-based violence, tanga tiri kuenda munharaunda dzakasiyana-siyana tichinotaura nezvemutemo uye kudzidzisa vanhu matanho ekuwana rubatsiro kana vasangana nemhirizhonga dzakasiyana-siyana mukati meupenyu hwavo. Takaita musi wa 1 December kuHopley muno muHarare tichitaura nevanhu vemunharaunda imomo. Zvakare tanga tiri kwamurehwa mumawadha akasiyana-siyana tichiita zvakafanana naizvozvo zvekare. Tichingotaura zvekare kuti mutemo unoti ndeapi matanho aripo kana munhu asangana nemhirizhonga, uye tanga tine mapurisa nevatinoti maDA nzvimbo idzodzo vachitaurawo kuti zvii zvavangabatsire vanhu.
Semaonero enyu, chii chaizvo chingaitwe kuti nyaya dzemhirizhonga zvikuru dzakanangana nemadzimai dzinge dzichideredzwa uwandu hwadzo?
Kuti mhirizhonga ipere mukati meupenyu hwemadzimai, matanho akasiyana-siyana anofanira kutorwa. Chekutanga, tinofanira kudzokera patsika dzedu tichinotarisa kuti hachisi chivanhu kana kuti tsika yedu yechishona kuti mudzimai anorohwa kana kuti zvinhu zvinokurudzirwa netsika dzedu, nekuti kazhinji vanhu vanotaura kuti itsika yedu yaiita kudaro. Asi tikatarisa chishona chedu chaicho chaicho, chinotaura kuti mukadzi anoremekedzwa uye anokudzwa mukati memhuri. Saka tinofanira kudzokera kunotarisa tsika dzedu chaidzo chaidzo. Chechipiri, tinofanira kutarisa futi kuti zvii zvinosanganikwa nevanhu zvinozoita kuti mhirizhonga iwande. Pane nyaya yedoro nezvimwe zvinoshandiswa nevanhu zvinoita kuti vanhu vakanganisike paupenyu hwavo, uye kushayikwa kwemabasa nemari zvinhu zvinokonzera mhirizhonga nekupopotedzana mukati meupenyu. Saka zvinhu izvozvo nekusaziva mutemo kwevanhu uye nemamwe machechi nezvimwe zvakangodaro-daro zvinongoti kune madzimai ramba uchishingirira, zvinoita kuti vamwe vazotora kuti zoni izvi zvinovabvumidza kuti varove madzimai avo.
Muzvare Caroline Kache vesangano reWomen and Law in Southern Africa kana kuti WILSA vari parunare muHarare. Iko zvino tochienda kuchirongwa chinotarisa zviri kuitwa nevechidiki chatinopakurirwa naIvan Sininga.
Zwai mhuri yeZimbabwe ndinokuchingamidzai kune chimwe chirongwa zvakare chesvondo rino chevechidiki chatinouya tichikurukura nevakomana nevasikana vechidiki tichinzwa zvavari kuita nezvavanosangana nazvo muupenyu hwavo. Ini ndini Evans Zininga ndiri muWashington DC. Nhasi taita rombo rakanaka, tichange tichikurukura namukoma Anesu Masube, avo vanga vachitungamirira chirongwa chekubatanidza zvizvarwa zveZimbabwe vakomana nevasikana vechidiki vari muno muguta reWashington DC. vachionesana zviviri zvitatu, tichanzwa kuti chirongwa ichi changa chichimbofamba sei, changa chiri chei. Titangire ipapo.
Maita basa mukoma Evans. Musi wechishanu zvizvarwa zvemuno muZimbabwe kuburikidza nema organizations maviri, imwe inonzi Wafamba Wapota Consulting Services neimwe inonzi Opportunities for Zimbabweans platform, online platform, dzakabatana kuti dzive dzinogadzira event yekuunganidza zvizvarwa zveZimbabwe zvinogara munharaunda yeWashington DC. Tinozviziva kuti muno muWashington DC mune maZimbabweans akawanda ari kushanda mumaorganizations akasiyana siyana, anosanganisira vanana World Bank, vanana United Nations, kuburikidza nemamwewo makambani makurukuru muno muAmerica anoita zvematongerwo enyika neanoita zvemabhizimusi. Saka takaona zvakakodzera kuti zvizvarwa zvemuZimbabwe zvive zvine platform yazvinokwanisa kusangana zvichipangana mazano, zvichibatsirana kuti ndeupi ari mumapositions ari kii ekuti tizive kuti pane muZimbabwe anotokwanisa kuita a very key decision making mumahurumende akaita seUnited States of America. So zvatakaona isu ndezvekuti hatina kurongeka sediaspora yemaZimbabweans. Vanhu vakawanda vanenge vasingatozivi nezvevanhu vazhinji vari muzvinzvimbo izvo zvatataura kuti zvinzvimbo zvakakosha zvinokwanisa kutibatsira isu sevana veZimbabwe kuti tibatsirane mukurarama, mukutsvaga cheuviri.
Ramangwana rechirongwa chamakatanga chakanaka ichi nderekuti kudii, makuenda kupi kubva pari nhasi?
Zvakanyanyisa kukosha ndeizvozvo zvokuti tatanga kukonektana, tiri kukolekta macontact details, information yevanhu vari mumadiaspora vari kuuya voluntarily kuti inini ndiri kuda kunge ndiripo pachirongwa ichi chiri kurongwa chemaprofessionals, maZimbabwean professionals ari mudiaspora. Saka tichitanga mugore ra2019 tiri kutarisira kuparura chirongwa ichi. Zvandataura kuti muWashington DC ndo ichave chapter yekutanga sezvo muine vamaprofessionals akawandisa sezvanamboreva. Saka ndo chirongwa chatichatanga nacho muWashington DC, tichange tichironga maevents nemaactivities nemaprojects akati vakajoina vari kuda kujoina vachapuhwa mainformation acho nemazuva nemadates ekuti izvi ndo zvamunofanira kuita kuti muve part of chirongwa ichocho. Asi rambai makatarisa maplatform anonzi Opportunities for Zimbabweans neinonzi Wafamba Wapota Consulting sekuti ndo panonzi pachazo parurwa zvirongwa zvacho neinformation yekuti vanhu munokwanisa kujoina sei.
Mashoko enyu kune zvizvarwa zveZimbabwe zvisina kukwanisa kusvikawo pachirongwa ichi asi zviriko kunze uko zvichidawo kuziva kuti zvofamba sei kuti vabatanewo nevamwe.
Zvandataura izvozvi mukoma Evans kuti tiri kutobisisa chaizvo kuti vanhu vese maprofessionals ese emaZimbabweni ari mudiaspora, mungava muno muAmerica kana kunana London kana kunana India kana kune dzimwe nzvimbo, vange vari part of chirongwa ichochichi. Saka tiri kutoda chaizvo kuti vanhu vaite reach out.
Aiwa, naiwayo mashoko enyu mukoma anesu. Tabva tasvika kumagumo kwechirongwa chedu. Tinokutendai nekupinda muchirongwa chedu chanhasi.
Aiwa, maita basa mukoma Evans. Tinotenda nerutsigiro rwenyu. Tinotirambaiwo nemi muchiuya sezvo murimi vamwe vacho vemaZimbabweans ari kuno kunze kwenyika.
Vadiwa vateereri, manga makateerera kuna Anesu Masube weZimbabwean Professionals in USA Network muchirongwa chenyu chinotarisa zviri kuitwa pamwe nezvinosangana nevechidiki muupenyu hwavo. Chirongwa ichi munochipiwa neni Evans Zininga ndiri muWashington DC ndichiti murare zvakanaka vateereri.
Tinotenda zvikuru Evans iko zvino tochienda kuna Tanonoka Wande achitipawo chirongwa chinotarisa nyaya dzezvitendero.
Yesu simba rangu, muri
simba rangu, muri simba rangu, munondipa simba.
Yesu simba rangu,
simba rangu,
Yesu simba rangu, munondipa simba.
Manheru akanaka vateereri, ini ndini Tanonoka Wande ndichikuchingamidzai mune chimwe zvechirongwa chezvechitendero. Pane vazhinji vanoti vanoda kunzwisisa pamusoro pechitendero cheIslam maererano nemabatirwo anoitwa vechidzimai muchitendero ichi. Nhasi tina Sheikh Henry Balakazi vemuHarare vatabvunza kuti vatitsanangurirewo kuti zvinofambiswa sei muchitendero chavo sezvo vanhu vachifunga kuti muIslam vechidzimai vanodzvanyirirwa.
Chitendero cheIslam mukoma hwande ndicho chinotokurudzira zvakanyanyisa kodzero dzevanhukadzi. Chinotoona munhukadzi semunhu ane kodzero dzake dzakakwana, angave munhukadzi kubva angave mwanasikana kana kuti asvika pamuzero wekuti imhandara kana mudzimai atoroorwa ari mumba make. Chitendero cheIslam chinochengetedza kodzero dzevanhukadzi nenzira yakazara. Vamwe vanofunga kuti madzimai anodzvinyirirwa. Mukada kuongorora zvinhu zvacho zvavanotarisa vachiti madzimai anodzvinyirirwa semuenzaniso, vamwe vanoona kapfekero kanoita madzimai echimoslem kai kuzvivhara muviri yavo wese, kuzvivhara kungosara chiso bedzi. Vamwe vanoona mudzimai wechimoslem akapfeka saizvozvo nonzi akadzvanyirirwa, nekuti kuda zvimwe vanofunga kuti pavanoti kusadzvanyirirwa kufamba munhu asina kupfeka, kufamba kana vamwe vachibuda mumaterevhizheni umumu vakangopfeka kuhembe kwemukati miviri yese iri panze, vofunga kuti ndokunzi munhu haana kudzvanyirirwa. Asi tichiongorora zvakare, kupfeka kwakadaro nezvimwe zvingave zviri pavanhu vechidzimai zvinhu zvagara zviripo futi pamurayiro.
Saka izvi zvakabva kupi?
Kana mukatarisa madzimai akange vakatwasuga, madzimai vakange vakachena pachinamato vari pagwara chairo chairo, kana Maria mai vaJesu, muchangoona kuti mapfekero acho mamwe chete nemapfekero anoitwa nemadzimai echimuslimu. Sekupfekawo kunongoita kana even madzimai kana kuchikristu ikoko, mukatarisa makatholiki vanoti ava ndo madzimai avo chaivo akarurama pamurawo waMwari pachinamato, vanenge vachireva masista aye, tarisai kuti vanopfeka nenzira yakaita sei. Zvinhu zvinoongorerwa nevanhu vachinongedza kuti Islam unodzvanyirira madzimai, mukazviongorora kazhinji kacho zvinhu zvagara zviri pamurayiro, zvagara zvinokurudzirwa kuti ndo zvinofanira kunge zvichiitwa nemunhukadzi.
Apa mungatijekeserawo here zvishoma vaBalikazi?
Ndinogona kupa umwe muenzaniso. Madzimai kuIslam anopiwa nzvimbo yavo chaiyo chaiyo semuenzaniso yekuti madzimai anosimuka pamberi pegungano kana kuti pamberi pekereke vachiparidza. Kana mukatonotarisa kumagwaro echikristu chaipo, zvinotorambidzwa kuti madzimai aamire pamberi pegungano vachiita basa rekuparidza. Munotonoverenga kana kuna Timoti kana mukanoverenga kuna Corinthians, muchaona kuti zvinonzi mudzimai ndaanyarari, ndaasataura. Asi kuti vanhu havadi kuteera murayiro. Mukanotarisa mubhuku raTimoti wekutanga kubva pachapter 2 pavhesi ya11, panototaura kunzi madzimai ndaanyarari uye vange vari pasi pevarume vavo. Mukanotarisa kuna vaKorinde yekutanga pachapter 14 kubva pavhesi ya34 kusvika pavhesi ya35, zvinonzi madzimai ngaagare akanyarara mumakereke umu, uye kana vachida kuti vadzidze ngavabvunze varume vavo kudzimba uku. Tsika dzimwe chetedzo idzodzo dzekuchitendero cheIslamu dziriko. Dambudziko rinoitika nderekuti vamwe vanhu havadi kutevedzera tsika chaidzo sekudzipiwa kwadzakaitwa kwatakadzitwa kwadza sematwiro atakazviitwa naMwari kuti ngatiraramei nenzira yakadari. Vanhu vanoda kuisa kurarama kwavo kwavanofunga kuti ndokunokodzera pachinamato, inova nzira yekubva pagwara chairo chairo raMwari rakatwasuka. Saka vakazoona vamwe vanhu vanodzosa vanhu pagwara raMwari votsvaga zvikonzero zvekuti vashore sekunzi aiwa havanodzvanyirira. Asi chokwadi ndechekuti mudzimai wechimuslimu ndiye asingadzvanyirirwe, atori mudzimai ane furidhomu yake yakakwana. Saka tingatofara chaichose kuti ivavo vanoti madzimai echimuslimu anodzvanyirirwa vakajekesa kuti ndezvipi zvavanenge vachireva, tinzwisise kuti kudzvanyirirwa kwacho kwavanenge vachitaura ndekupi.
Avo ndi Sheikh Henry Balakazi vemuHarare, asi vange vachitaura nesu nhasi vari kuTanzania. Vadiwa vateereri, ndipo panoperera chirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvekare zvondo rinouya, apo tinokuvigirai chimwezve chirongwa chezvechitendero. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti musara zvakanaka.
Tinotenda zvikuru tanonoka wande uye chikwata cheChrist Lake Choir chine kambo katinoshandisa Jesu isimba rangu. Tatenda zvikuru toteerera chirongwa ichi zvakare svondo rinouya. Munau dzemitambo, Angola yarova Zimbabwe Under 24-1 mutambo weMopani Copper Mines Kosafa Under 20 watambirwa kuZambia kuri kuitirwa makwikwi aya. Asi Zimbabwe yanga yatobudirira kare kuenda kumasemifinals emakwikwi aya sezvo yakakunda mitambo miviri yekutanga. Zimbabwe iri kutariserwa kutamba neZambia nemusi wechipiri. Makwikwi aya anopera musi wa14 zvita. Tichiri panhau dzemitambo, mutambi werugby ane mukurumbira zvikuru Tendai Mutawarira uyo anga achishanya muno muAmerica nekuBritain anoti chido chake ndechekusimudzira mukombe werugby World Cup asati aenda pamujikandigere. Mutawarira akaberekerwa muZimbabwe asi anotambira chikwata chekuSouth Africa. Katinzwei hurukuru yatakaita naye achiri muno muAmerica.
Of course ndakakwara saka ndakainvite kuti ndiuye kuno kundiozobatira pana ino vanotamba rugby saka shangwari yanzi inonzi Kiset Chirengende anokunoka anoshanda nemauniversities nemacolleges achovabatsira nemarugby programs avo saka akataura nemasponsors kuti navandiunze kuno kuti ndataura napa ndivabatsire ino so yeah zvakazvanga ndiri kuno kustate
saka wakwanisa kuenda kumaguta api apa.
Ndakumeza kuenda ku New Jersey and then ku New York and Connecticut and then pa vhiki rinouya apa ndiri kuenda ku California and ndichaenda kuma universities ikoko and then enda futi ku Minnesota saka pane karwendo.
Asi tinoona kuti vana vemunomu kunyanya vanenge vanofarira iyo American football yavo iyi pane wavakwanisa kuti unge uchimbodzidzisa zvidobi zvekutamba rugby tarenda riripo here?
Hatarenda riripo zvavadi kuzi kutamba NFL nerugby asi nanosiyana chete vanongopfeka mahelmets chiti zvakati kudada nopadding but isusu tajaira kutamba chiti tisina kupfeka izvozvo saka vanofanira kungodzidziswa my basics and then ipapo vanongoramba vachingoshanda and then vanozongojairira kuti rugby yakasiyana neNFL mbijana then vototanga kutotamba rugby. Yeah,
tiri kuonawo kuti wakakwanisa kuti unge uchipinda munhoroondo yekuva mutambi mutema wekutanga kutamba matests anosvika iwo zana. Zvakakosha zvakadizvi?
Zvakakosha Serega. Ndakashanda kuti ndisvike ipapo and ndakanga ndine machallenges akawanda leading up to that and ndakangoti anini namo takuna Mwari kuti ndibatsire kuti ndisvike pazana because panga pasina munhu mutema angambosvika ipapo saka inini ndakangoti kana zvaitika ndichangopa mbiri yese kuna Jehovha ndaramba ndichingodaro and then papa gore rinoteera papa ne World Cup saka ndoti ndiwine World Cup afu ndaretire zvangu.
Mutambi werugby ane mukurumbira zvikuru Tendai Mutawarira achitaura nesu ari parunare muNew York apo aishanya muno muAmerica. Sezvo nguva yedu yapera regai timbotarisa misoro yenhau zvakare. Vemabhizimisi votatarika nekushomeka zvakanyanya kwemari yekunze zvapa kuti zvinhu zvakawanda munyika zvitange kushayika. Amai Tracy Mutiniri nevamwe vebato rinopikisa reMDC vanoti vave kutyisidzirwa. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi uye tinovimba kuti muchange minesu zvakare mangwana. Kana muchida kuti tumira tsamba mbozha dzitumirei kustudio7@voanews.com. Munokwanisawo kunzwa nhau dzedu paWWW.voashona.com. Musakanganwewo kunzwa chirongwa chedu chemangwanani na6 AM naEvans Zininga. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Anokuonekai nemufaro ndini wenyu Blessing Zulu ndokusiyai mina Gibbs Dube munhau dzeIsindebele.
Soku isika tisenda baku VOA Ndebele.